vachitaura nestudio 7 pamuganhu wezimbabwe nebotswana weramakobana border post muzvare pureti musonza vanoti vachatanga vafunga kaviri kuti vaende kubotswana kunotsvaga mafuro manyoro
hai gore ra2019 handioni hangu nichidzoka kunoku hazvakaoma kana ndakuzoka hangu nenge ndakuzoka ndine madhei ndichitora 30 days hangu ndichidzokerako ndisiya ndichishanda kana kupera ndipure ndiende kuzimbabwe nekuti hai tinosangana nezvinorwadza kunoku
nokuda kwenzara iyo yapfunya chisero muzimbabwe zvimwe zvizvarwa zvenyika zvinoenda kunopotera kubotswana nesouth africa uko zvinorarama nekungoita chamuka inyama rumwe ruzhinji rwevana vezimbabwe mubotswana runorarama nekuita wakitsi negonzo nemapurisa enyika iyi sezvo zvisiri nyore kuwana mvumo yekugara nekushanda zviri pamutemo mutauriri wemapurisa emubotswana havadi pekumutube vatenda kuti vanoomesera vanoshanda mubotswana zvisiri pamutemo sezvinotaurwa nemitemo yenyika yavo asi varamba nyaya yekuti vanovaonesa ndondo pamuzinda unochengeterwa avo vanenge vakamirira kudzoserwa kumusha wefrancis town center for illegal immigrants chimwewo chizvarwa chezimbabwe chinobva kumasvingo amai memory musenganegavi vaudza studio 7 kuti vanonyimwa chikafu senzira yekuvapfidzisa kuti vakapindirei munyika iyi vasina magwaro
kana tavata papa tinototambudzika zvinorwadza nekuti kana unotopiwa gumbezi 1 une mwana kusina chikafu kana uri mukati ukangotida weti kuda kuita weti havavhuri dhoo nzara mvura kusina kana chinhu mukati apapa tinonetsera zvisingaiti
vachisinira mashoko aamai musenganegavi chimwewo chizvarwa chezimbabwe amai matha masuku vanoti vakapotsa vafirwa nemwana nokuda kweutachiwana hwaainge abatira ari muusungwa umo musina kushambidzika
kana uchitaura navo kuti ezvinonhu zvinondakutaura mwana ari kurwara kana mbonyora kuti mwana ari kurwara vanongokutora kunge munhu usina kukwana vanozoti papa vatofunga ivo vanozoya kuzokucheka
asi sezvo atayamariwa murutsva asingachatsvi kusvipa mhapa vatendai muchaura yavanoti nzara iri kumusha inokuda kwekushayikwa kwemabasa inopa kuti vangozvipira kuti vaende kubotswana
haa kuti tiregere kuuya hazvingaiti kuti tiregere kuuya nokuti tikagara futi uko nevana vacho vanenge vachida kuenda kuchikoro vanenge vachida mari dzemafizi saka at least tikadzokawo tichikashandawo tichitumirawo mari kumusha zvingatiitira zvakanaka tinenge tichizoona nesituation yacho kuti zvinenge zvakamira sei kana situation ichinge iri naniwo tinogarawo kumusha asi kana zvakaoma seizvozvizvi zvinototifoseredza futi kuti tidzoke futi kuti tizotsvaga zvokuita kuno
vapfumani tekere nyanzvi munyaya dzezvemutemo uye vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaudza studio 7 kuti botswana haisi kutevedzera urongwa hwakabvumirana nenyika dzepasi rose mukuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu
ya vaabata vanhu zvakanaka 100% tinotozviona ndiri mawitness azvo havabata vanhu zvakanaka vanotiita ngenhapwa kunge tisina kwatinobva samusasa
vatekere vaenderera mberi vachiti zvizvarwa zvezimbabwe zvingakwidza nhuna dzazvo kumasangano akafanana neamnesty international kana united nations human rights council
ndingadvise vamwe vangu vekumusha mazimbabwens kuti dai vakwanisa kuudza mabazi akafana nezveamnesty human rights organization and some stuff so that shoko risvike mabatiro anoitwa vanhu mumaprizini mustokis especially nemaforeign government
ndakamirira studio 7 mufrancis town muno mubotswana ndini shingirai madondo